manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 11/2021. Makateerera ku Studio 7 nevhengero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare. Mumwe muzvina bhizimisi onzi neZemra abhadhare mari inodarika zviuru mazana mana ekuAmerica semutero wemupunga kubva muna 2017. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwatanga kukwira zvakare mushure mekumbodzikira kwemavhiki apera. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere ichi zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi matatu nevasere kana kuti 1538 asi mukati memazuva manomwe adarika vanhu gumi nevatatu kana kuti 13 vakashaya nechirwere ichi zvichienzaniswa nevanhu vashanu vakashaya vhiki rapera mumazuva manomwe zvakare. Vanhu zana nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 126 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemanomwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 37,273. Vhiki rino chete vanhu mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350 vabatwa nechirwere ichi zvichienzaniswa nevanhu zana nemumwe kana kuti 101 vakabatwa nechirwere ichi mumazuva manomwe svondo rapera. Zvikoro gumi nezvishanu zvine vana nevarayiridzi vakabatwawo nechirwere ichi. Bazi rezvedzidzo rinoti vana vechikoro zana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132 vainge vabatwa nechirwere ichi pachikoro cheSacred Heart Primary neSacred Heart Girls High kuEsgodini Matabeleland South kusvika nezuro. Zvimwe zvikoro zvekumatabeleland zveGirls College neMzilikazi Primary zvine vana vabatwawo nechirwere ichi. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vabereki havafaniri kutya havo nekuti hurumende iri kuita zvose zvakakodzera kuti chirwere chisapararire zvakanyanya vakati hapana munhu ari kubvumidzwa kupinda paSacred Heart kusvika dambudziko riripo ragadziriswa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimta vaGoodwill Taderera.
Nyaya yekubaiwa nhomba yevadzidzisi haisi nyaya duku asi iye zvinezvi kubva iro risvondo rinorapfuura iri ndoo patakaona vachiloncha kubaya vadzidzisi asi tiri kutaura nyaya iyi takatonangana nevadzidzisi vatosangana kare nevana vezvikoro vari kutopinda muzvikoro vachitodzidzisa vana kureva kuti kana panga paine une chirwere kakutozadzana zadzana katovapo.
Mungati zvinhu zviri kushamisa here kuti chirwere che COVID-19 chatanga kupararira zvakare muzvikoro?
Achisi chinhu chingatishamisa nekuti isu hurumende takabvira tazvitaura kuti aiwaka chiitai kuti zvikwanisiro zvinge zvirimo muzvikoro umu ivo vakati tiri kuisa mari tiri kuisa zvikwanisiro.
Hurumende kayakati iri kuisa zvose zvinodiwa uye vamwe vana vachinzi vapatsanurwe muzvikoro umu zviri kufamba sei?
Taura kuno kwandiri kuita nhasi chero pachikoro pandinodzidzisa ini hapana kana chikwanisiro chimwe chakauya. Izvozvi tiri kutomirira vabereki kuti vabhadhare badare dzimari, wabadara dzimari, to stanga kutsvaga masanitizer.
Munyori mkuru, werimwe sangano rinomirira varairidzi rezimta, va Goodwill Taderera, vari parunare muharare. Chichakadaro, vanhu makumi matatu nemumwe kana kuti 31, vakapora kubva kuchirwere cheCovid-19, zvasiya vanhu zvuru makumi matatu nemana nemazana masere nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 34,862 vapora kusvika pari zvino. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 873. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCovid-19 vave zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nevatatu nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 193,936. Vabaiwa nhomba kaviri zvuru makumi maviri nemasere nemazana manomwe nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 28,797. Bepanhau reSunday Mail rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushushika nawo nekukwira kwoita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19. VaMnangagwa vakati hapana kuzoungana apo vanhu vanenge vachipemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra yakanyora tsamba kune mumwe muzvina bhizimisi ichiti inoda mutero wemari unosvika zviuru mazana mana nemakumi matatu nemaviri ekuAmerica kana kuti 432,000 United States dollars usina kubhadharwa kubva muna 2017. Izvi zvinotevera chibvumirano chinonzi chainge chaitwa pakati pehurumende ichitungamirirwa nevaive gurukota rezvemari panguva iyi vaPatrick Chinamasa. Asi gurukota rezvemari iko zvino muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti vemabhizimisi ngavabhadhare mari dzavanga vasiri kubhadhara semitero. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda kuti tinzwe divi ravo. Asi munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Govamatanga vakaudza vatori venhau kuti hurumende yainge yabvumidza kuti vemabhizimisi vatenge mupunga usiri mumapaketi kuitira kuti vanoisa mumapaketi madiki munyika vaitewo mari nebhizimisi. VaGovamatanga vanotiwo Zimra inofanira kutora mari yemitero isina kubhadharwa kwemakore mana adarika. Hatina kukwanisa kubata vachina masa navanube kuti vatipe maonero avo panyaya yanetsa iyi. Asi tabata mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu.
Nhau yemupunga inhau iri kushungurudza vemabhizimusi vose vanoita zvokutenga nekutengesa mupunga munyika, kusanganisira nevezvitoro naavo vanotipa mupunga wacho kubudikidza nenhau yokuti kubva 2017 kusvika pari nhasi tose tanga tisinga charge muripo we 15% pamupunga.
Ko sei vemabhizimisi vanga vasingabhadhariswe mutero pamupunga wavaitenga kubva kunze uku navachina masa?
Nechikonzero chekuti vakanga vaparura danho rokutsanangura zvakatsetseka kuti mupunga kubva musi wa 7 February 2017 zvichienda mberi wakanga usasaripirwe mutero weVAT. Sezvo idanho rakambenge rataurwa musi wa 1 raparurwa musi wa 1 February kuti mupunga wairipirwa VAT, vakazochiongorora tikasangana tikataurirana ndokuzobvumirana nedanho redu isisu nechikumbiro chedu semabhizimusi kuti aiwa hongu mutero kumupunga ngauchihesurwa ngauchibviswa. Wakabva wabviswa. Saka isisu pamakore osa kusvika parinhasi tatichingotedzawo danho rakanga raparurwa nehurumende ichitsanangura zvakatsetseka fani kuti mupunga wakanga usingaripirwe mutero weVAT.
Vemabhizimisi vari kutambira sei nyaya yekuti ngavachibhadhare vachidzokera kuna 2017?
Zviri kushamisa voruzhinji vemabhizimusi nematengi kuti nhasi taakuchinzi ripirai mutero iwoyo mobhadhara chikamu che 15% kubva muzana kubva 2017 kusvika iye zvino pamupunga wose wamakatenga nekutengesa. Munoona kuti isu tiripo pakuvaka nyika, tiripo pakutedza zvido zvevanhu nezvido zvenyika uye one zvinangwa zvakaparurwa nemukuru wedu wenyika vamunangagwa vachitsanangura zvakatsetseka kuti vane shuviro nechinangwa chekuti hurumende yavo isimudzire zvehupfumi kubudikidza nevemabhizimusi iyo yatinoti isusu a private sector led economy. Ndondava maona tichienda mberi nekutsigira matano ose avanotora semukuru wenyika kuedza kuumba nekudzoredzera pango panenge pachida kudzoredzerwa tichienda mberi senyika. Zvino kana pakange pane mutemo wakadai wekuti zimura ngaingoenda zvayo inotora mitero kubva kumabhizimusi zvekuti vakatora mutero iwoyo kana havana hazvinei navo ivo ngavangoripira chete. Zvinouraya mabhizimusi akawanda, mitengo inotarisirwa kukwira sekuti hapana pati nayo mari yakaungana.
Mungapa hemuenzaniso yekuti vanhu vari kunzi vabhadhare mari dzakadii vamwe vacho?
Somuenzaniso umwe wechitoro aiti akanzi abhadhare mari inosvika $432,000 yekuripira mhosva yavanoti mhosva yekusange vachitora mutero iwoyo nekupfuudza kuzimura. Zvino ndo zvinyunyuto zvatinazvo zvemabhizimusi kuti zvikadai tinoona kunge takudududza kudzokera kumashure.
Munorevei?
Ndo matambudziko atakamboita neadministration yakapfuura. Zvino hatainge tichitarisira kuti panguva ino iyo tisati taenda kure takusangana nematambudziko akangoda kufanana akafanana neiwaya.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunare muHarare. Apo varairidzi nevamwe vashandi vehurumende vari kuramba vachirwira kuti vawedzerwe mari yemuhoro, vamwe vadzidzisi vavamba rimwe sangano idzva rinovamiririra. Masangano evashandi vehurumende aripo iko zvino haanawo kunyatsobatana zvinopa kuti vapote vachikandirana makobvu nematete pane dzimwe nguva. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakazvipira kuita hurukuro nemasangano evashandi ava kuitira kuti vashandi vawedzerwe mari, kunyange hazvo vashandi ava vari kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Asi chimwe chezvinoita kuti sangano idzva iri risiyane nemamwe masangano aripo akawanda ndechekuti vakafanobata chinzvimbo chemukuru wesangano iri munhukadzi. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Muzvare tafadzwa munoda wafa, mudzimai ane makore makumi mana ekuberekwa uye vave nemakore anoda kusvika makumi maviri vari mudzidzisi. Muzvare munoda wafa avo vakatanga kuita mukurumbira munyika gore rakapera mushure mekutungamira chirongwa chainzi Teachers Can't Breathe, ndo vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reEducators Union of Zimbabwe iro rakaparurwa muna kukadzi wegore rino. Akandeke kutanga kuene sangano rinomiririra varairidzi munyika rinotungamirwa nemunhukadzi. Muzvare munoda wafa vanoti sangano ravo rakasiyana nemamwe masangano mapfumbamwe aripo pari zvino. Muzvare munoda wafa vakambomiswa basa pari zvino nekuda kwezvikonzero zvine chekuita nekurwira kodzero dzevarairidzi, asi mukuru wechikoro chekumaruwa ekucholocho uko vave nenguva vachidzidzisa. Vanoti vakagara vari munhu anofarira kurwira kodzero dzevarairidzi uye kusafara kwavo nezvaiitwa nesangano ravaive vari ndiko kwakavapa kuti vavambe chirongwa cheTeachers Can't Breathe.
Nyaya dzekumiririra vadzidzi ndakadzitanga 2007. Teachers Can't Breathe imovement yandakatanga out of frustration, kuri kuona kuti chero muorganization manandiri havasi kuzvibata nezhira eme personal level detadzidzisa varairidzi zvakati kuitira kuti tivape simba rokukwanisa kumiririra marights avo.
Semamwe masangano ose anomiririra vadzidzisi, EUZ ine nhengo dzinobatirwa mari inoita zana remadhora panhengo imwe chete uye mari iyi inobatwa pamari yemuhoro pamwedzi wega wega. Paris zvinosangana re EUZ ririkutungamirwa nevatungamiri vatanhatu vanosanganisira ivo muzvare munoda wafa vachitevedzerwa navatapedza Zhou vanodzidzisa muHarare naamai Molibanda vanodzidzisa vari kumasvingo. Vajustin Murema ndivo vakafanobata chinzvimbo chemunyori mukuru wesangano iri. Muzvare munoda wafa vanoti vanotenda mabasa akaitwa uye achiri kuitwa nemamwe masangano anomirira varairidzi, asi vanoti sangano ravo riripo kuti vadzidzisi vakwanise kuzvimirira uye kurwira kuti vave nechiremera chavaizivikanwa vainacho makare kare.
Tiri kuda kuti tibatsire varairidzi vazive kodzero dzavo dzinozoitawo kuti vakwanise kumira muchokwadi vachida kuti vawane muhoro wavo wakakwana.
Muzvare munoda wafa vanoti vanoshushikana zvikuru nenyaya yekuti dzidzo yemunyika iri kuvhiringidzwa nekusabatwa zvakanaka kwevarairidzi, vachitiwo kana veruzhinji munyika vakasangwarira dzidzo inogona kuenda kumawere, izvo zvinozovhiringawo kugadzikana nekubudirira kwenyika. Muzvare munoda wafa vanoti vanotarisira kuti sangano ravo richaita musangano waro wekusarudza vatungamiri zviri pamutemo muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu. Vamwe vanoti kuvepo kwemasangano akawanda anomirira varairidzi kunovakanganisa mukurwira kodzero dzavo. Asi mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vanoti havana chavanoona chakaipa pakuve nemasangano akawanda, vachiti chakakosha ndechekuti masangano aya aive pachokwadi pakurwira kodzero dzevarairidzi. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vane nero mamwe chete na vazhou.
Ai tingarambirei nhipe inde munhu wose inokokerwa vose vanoda zvavo kushanda. Kana vari jeniri tichapinda mumunda tese tichisakura tichirima kuti varairidzi vakwanise kudya vakwanise kurarama upenyu hwakanaka.
Pave nenguva varairidzi vachirwisana nehurumende panyaya yemuhoro vachiti vanoda kupiwa mari inopfuura madhora mazana mashanu ekuAmerica kana kuti mari yemuZimbabwe yakaenzana inove mari yavaitambira makore matatu apfuura. Asi hurumende ino ramba ichitsika madziro ichiti haina mari inokwana kuti ipe varairidzi mari iyi. Kurukota rinoona nezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende icharamba ichiita nhaurirano nevashandi vayo kudzamara pave nekuwirirana. Ndakamirira Studio 7, ndini Kudzanai Musengi.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Sudan vaSalva Kiir vadoma General Santiono Deng Wol semutungamiri mutsva wemauto vake nemutungamiri webato rainge rakavapandukira richitungamirwa nava Riek Machar vakaumba hurumende yemubatanidzwa muna 2018 kunyange hazvo nyika iyi ichine dambudziko remhirizhonga nekusagadzikana. Hondo yemunyika iyi yakatanga muna 2011 mushure mekunge nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere kubva kuSudan uye vanhu zviuru mazana mana kana kuti 400,000 vakafa mukurwisana uku vakawanda vakaenda muupoteri. Kuzadzikiswa kwechibvumirano cherunyararo kuchiri kunetsa izvo zvokonzera kusagadzikana munyika iyi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurira isvondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemudetembi vachikepe avo vari kukwikwidza pachirongwa cheInternational Reggae and World Music Awards kuJamaica. Kumaawards uku kuri kukwikwidza vaimbi vane mukurumbira zvikurusa mhuri yeZimbabwe pasi rose vanosanganisira Winky D, Buffalo Soldier, Sean Paul, Buju Banton, Drake, Wizkid nevamwewo. Zvizere ngatinzwei kubva kuna vachikepe. Vachikepe, ndino mugamuchira muchirongwa, muri kutambira sei nomination yenyu?
Ndiri kunzwa kufara zvakanyanyisa, ndiri kungonzwa kungofara nekungotenda kuti vanhu vekuJamaica ava pane ziso ziso rinoona chairo rinononga tsono kunyange mujecha chaimo
tichitarisa vanhu vamuri kukwikwidzana navo Jimmy Mayer yeah. Asiri chizvara choku Jamaica zvinorevei kwamuri
izvi kwandiri zvinondifadza uye zvinoreva kuti pasi rino pane vanhu vakawanda vanofarira poet tinini pane vamwe mapoets ari muno muAfrica nepasi rino rose ndinotopenga nayo poet gura 2018 na 2019 pandakauya kuAmerica vakandionza kuAmerica ikoko vakandiona paTwitter zvikanzi murumewo unonyora nhetembo dzinoshamisa toda kuti tikuunze kuno kuAmerica ndikaenda ikoko ndikanohwina top 10 out of more than 60 mapoets ari pasi rino rose saka nokuburikidza kudaro ndaona zvabva zvatondisvitsawo pakuti ndinge ndiri mumwe munhu ari kutopembererwawo kuJamaica
tichitarisa basa renyu zvii zvamuri kuburitsa zvekunakidza vanhu vanobva kunyika dzakasiyana siyana pasi rose
chiri kunyanyonakidza vanhu ruzivo dingindira renhetembo dzandinonyora rinoburitsa dzimwe pfungwa vanhu dzavakavarayirwa kucherechedza pfungwa idzi ndinodziwana kupi ndine mabhuku mazhinji andaverenga ndinomborota ndakamboita murasta imwe nguva ndikazombofamba nevakomanambira dzenhaira ndange munhu weculture kubva 2015 kusvika izvezvi ndiri kuchechi saka pandinonyora poeti zvinosangana zvese zvindaita go through muupenyu
ndaichikumbura kuti muudze vanhu kuti vanokwanisa kukuvhotera isei uyezve vanoda kutaura nemi vanokubata isei muchipetsawo zvekare muchititwawo nhetembo mumwe chete
tinotenda ndinokumbira mavhoti enyu mose vanhu vezimbabwe ndivhoterei vachikepe kuti ndihwine pamutambo watinawo uyu mutambo unohwinwa nekuvhotwa handirangomirira Zimbabwe chete ndakatomirira naAfrica nokuti ndini ndega wekuAfrica ari kukombita mumutabaruka poetry paFacebook noenda pakanzi takudzwa chikepe mukasvika ipapo munotoona malink aripo mobva mandivhotera kuti mundibate munondibata pa 0772488777 kana kuti +26377247 ikaitiite nhetembo inonzi emotional historians and the real timers nhetembo iyi pane vamwe vanhu wekuti ukavatadzira nesori yako vandigara hako nesori yako chida kana munyika medu chaimo pane vanotadzirana kana kumapolitician kana machi havaregererani vamwe vacho svika muguva ndo inonzi emotional historians and the real timers enjoy these people are funny creating their own jokes in their own laughter surprisingly in times of laughter they do not laugh they cry sorrow and agony they are so strict to their belief they move like robots and in haste they move as if a certain force is pushing them memories are their friends and past they continue to torment in search of answers they never asked in time reality they shun away and they advise they throw in rubbish bins open your heart they will in all its colors they will throw in rubbish bin these people smash it down like a night whistling creepy cricket they can blame you for your expressions you have no right to say this to me they can shout at you so you are saying I am this they furiously rain saliva on your face they can even burn you to their chambers what is simple in others' eyes is the most difficult thing for them in peace they condemn themselves and move around searching for different ways they can lead themselves to tears and sorrow
aiwa vachikepe regaiti kubata ipapo nguva ndiyo yadyanana muri Zimbabwe kana muchida kunzwa nhetembo dzere yavachikepe pindai muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nemusi wechipiri 8-9 PM vachikepe vachange varipo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove bye bye
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande nhasi tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri wedu.
Makadi pastu dzese napo ndinoita mufundo wandinawo unodawo mufundisi chero umwe mukuru westendero muna John chapter 14 verse 2 Jesu anoti mumba mababa vangu mwenzi vozidze kugara uzoita rimwe statement rano kuti dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudza kudaro kudii ndopandoda kunzwisati ari kuzama kutaurana kura kuti kudii paanoti dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai dei kwaisaiva kudii
kubatsira muteereri uyu nhasi tina mufundisi Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church kuSouth Carolina muno muAmerica. Mufundisi Gumbo, manzwa mubvunzo wabva kune mumwe muteereri.
Mubvunzo wandapiwa apo Jesu anotaura pamusoro pokuti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara, dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai. Chekutanga ndechekutizvo, ndinoda kuti nditi vanhu vazhinji vanofunga kuti vafundisi vane maanswers emibvunzo yose yemubhaibheri. Vanoziva bhaibheri zvese zvirimo. Regai nditi kwamuri, ini handisiri mumwe wavafundisi ivavo. Ini ndinobvuma kuti pane zvimwe zvandisingatozivi. Saka zvainge zviri kutaurwa naJesu panapa kuti iko dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai, handitozivi kuti aitaura kuti chii. Asi ndinoda kuti ndibatsire vateereri kuti iko musangofungidzire kuti vafundisi vane mhinduro dzose.
Asi ndipo pane tarisiro dzose, mufundisi Gumbo, sei muchidaro?
Ndo panobva kurasika vanhu vakawanda vachiteerera vaprofita. Vamwe vanoti tinoziva, vamwe voti kwai takaenda kudenga tikadzoka, vamwe voti kwanzi ndatotaura naMwari manheru akandiudza zvakati, vamwe voverenga bhaibheri voisa zvavanoda pandima yavanenge vaverenga zvisiri izvo. Verengai zviri mubhaibheri mobva materera zvarataura.
Saka minduro yenyu kumuteereri uyu inotii? Munotii kwaari?
Ini ndichapindura saDr. John Gumbo. Maonero andinoita ndimai akangofanana nokuti kana munhu ari kupindura kana kutaura nyaya yake kune vanhu vaanofunga kuti havanyanyi kumutenda kana kubvuma zvaari kutaura, anopedzisira asapota kana kuti kutsigira nyaya yaari kutaura, nokuti iko dai nyaya iyi isiri yechokwadi ndingadai ndakuudzai kuti haisiri yechokwadi. Saka ndokutaura kuri kuita Jesu parapa kuti ndiri kuenda kuimba yababa vangu. Ndinoziva kwandiri kuenda, baba vangu ndinovaziva, ivo vanondiziva, ini nababa tiri vamwe chete. Saka ndokwandakabva ndokwandiri kudzokera, ndiri kunokugadzirirai nzvimbo yokugara. Dai chisiri chokwadi chandiri kutaura ndingadai ndakuudzai. Asi ndoda kuti iwe samaverengera unoita bhaibheri utarisewo kuti iko unotenderana here nemaonero andiri kuita. Asi ndozvandinobvuma kuti Jesu ndozvaainge ari kutaura nezvazvo. Saka ndinotenda kuti kuda mubvunzo uyu nemhinduro yandapa zvingabatsira muteereri wedu.
Apa Jesu airevei? Aitaurei?
Jesu paakanga ari kutaura kuti dai kwakanga kusiri kudaro ndingadai ndakakuudzai, aitsigira chokwadi chezvaainge ari kutaura. Kuti dai zvisiri izvo ndaide ndakuudzai kuti hazvisiri izvo, handigoni kukuudzai zvisiri izvo.
Mufundisi Gumbo, munoti kuvateereri vedu pamusoro penyaya iyi?
Tinotenda kuti vateereri vedu muchabatsirwa zvikuru sei. Verengai bhaibheri munyatsorinzwisisa, uye kana pamunoziva kuti hamuna mhinduro musangoti tine mhinduro tinoziva. Pausingazivi bvuma kuti hauzivi. Kana uchiisa mhinduro yako ichibva mumafungiro ako, taura kuti ndo mafungiro ako, usati Mwari wandiudza kana ndarota. Zvandiri kutaura izvo handa kurota, aiwa ndo mafungiro andiri kuita. Tinokutendai vateereri vedu, rambai muchitibvunza mubvunzo. Ndi Reverend Gumbo, tatenda.
Tinokutendai zvikuru, mufundisi Johannes Gumbo. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Kana muine mibvunzo kana tsananguro yamungade kupiwa munyaya dzezvechitendero, itumirei paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanono Kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCovid-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare. Mumwe muzvina bhizimisi onzi neZimra abhadhare mari inodarika zviuru mazana mana ekuAmerica semutero wemupunga kubva muna 2017. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti murai zvakanaka vatereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isindebele.
So kuyisika tisendaba ku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kumabaza 2021 Mokips Dube. Endaweni zethu lamhlanje sokulabantwana besikolo labanye abedlula amakhulu amabili namathumi amathathu asebehlolwe batholakala belo COVID-19 eSacred Heart High School.
Kanya usumemetheka ezikolweni ezithile abantu bangasabalala abaningi. Kukanya isikhathi lesi sokubuya kokuthi kuyaqanda sizabe sikhangelana nengozi enzima okwamagama.
Namhla sixoxa lomtshayeli wezindizamshina wesifazana odabuka emathebeleleni.
Mufesas Sibalo okhulele koBulawayo, ezalwe koBulawayo, abazali bami bengabe Plumtree.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Kula bantwana besikolo labanye abedlula amakhulu amabili namashumi amathathu lanye 231 asebehlolwe eSacred Heart High School esabelweni sematholweni South batholakala vele COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi odokotela besithi kumele abantu baqaphele umkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Udokotela Andrew Philip Muza okuhlangothi olubona ngemikhuhlane ethelelwanayo esabelweni sematheleleni South uthi bavalelwe abantwana besikolo labanye abatholakale bele COVID-19 esikolo lesi esigodini. Utshele intatheli izindaba ukuba lokhu bedingisisa ngokuqhamuka komkhuhlane lo njalo sebehlola wonke umuntu esikolo lesi. Uthi labo abatholakale bele COVID-19 bahlaliswe bodwa njalo bahlolwa sikhathi sonke. Udokotela Muza uthi sokudingisiswa njalo abanye abantu abahlangane lalaba okucatshangelwa ukuba bengaba lomkhuhlane lo ukwenzela ukulonda ukuqhamuka kwawo. Uphinde wathi bazahlolisisa izikolo zonke esabelweni lesi ukuze bavimbe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Usikhwicha mfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
I-coronavirus leyo mkhuhlane wegciwane elisha ha usumemetheka kakhulu kukhanya usumemetheka ezikolweni ezithile. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi indaba leyo esesikhulume ngayo umnyaka wonke lo sixwayisa ukuthi abantu bangathabalala abaningi. Kukhanya isikhathi lesi kubuya kokuthi kuyaqanda sizabe sikhangelana nengozi enzima okwamagama. Yikho kumele lilale izicwayiso lezi ezikhulunywayo.
Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili i-193,936 asebehlatshwe owakuqala amajekiseni okuvuselela amasosha omzimba awokulwisana legciwane le-COVID-19. Sokulabafika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu i-28,797 asebehlatshwe amajekiseni okwesibili. Umnumzana Effort Dlela Ncube olwela amalungelo kaZulu uthi uhlelo lokuhlatshwa abantu amajekiseni kalukaqhutshwa ngokupheleleyo. Uncube uthi kufanele kuthengwe amajekiseni amaningi.
Kuqakathekile ukuthi imithi ithengwe ibe mningi kakhulu. Ungaba ngwangaphi kuthengwe kodwa leyo esihloliwe yatholakala ukuthi isebenza ngendlela efaneleyo. Lolo lwazi lokusebenza kwaludluliselwe ebantwini ukuze abantu bakwazi ukuthi bahlatshwe.
Abanye abantu bathi bathwele nzima ngomkhuhlane we-COVID-19. Osakhulayo uDala Ubuhle Mpofu uthi kawutholakali umsebenzi.
Sidinga imisebenzi lapho abaqhatsha khona bathi kumele ibhodi zihle ukwenzela ukuthi be-interviewe abantu kodwa imithetho ayivumi ukuhlangana abantu.
Umnumzana Melusi Ncube ohlala emaphandleni uthi ukwethekelelana sekuyinganekwane kulezi nsuku.
Indlela yempilo itshintshile. I-freedom ebesilayo asiselayo kathesi. Uphuma iyadi nje just you have to wear a mask.
Unkosikazi Patricia Chabalala olilunga leBulawayo Progressive Residents Association uthi bayesaba ukuthi abantwana bazathapha igciwane le-COVID-19 ezikolo.
Siyehluleka ukubhadala izindlu. Lezikolo lazo zikhwezi lezi asoze sonelise ngoba sisebenzanga. Hayi i-COVID isukisele emuva kakhulu.
Unkosikazi Selina Ncube ohlala eChabalala uthi imfundo yabantwana isibuyela emuva ngenxa ye-COVID-19.
Abantwana abafundanga, kathesi izikolo sezivuliwe. Abantwana bayafunda amaqamuqamu. Ngeviki ehambe engceka 1, abanye bahamba ka-2. Ilanga elilodwa abantwana babefundeni. Pho bavuleleni phela.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane, i-37,273 asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amane. I-COVID-19 sibulale abedlula inkulungwane lengxenye i-1,538 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Unkosazana Precious Sibalo odabuka ePlumtree othi wayengathakazeleli izifundo zemathematics uchayela indizamshina ezibalisa ezohlobo lwamahelicopters. Unkosazana Sibalo uthi uyakuthakazelela akwenzayo njengomuntu owake wasebenza ukunika abantu ukudla ezindlini zokudlela ezibizwa ngesilungu ngokuthi ngama-restaurants kwele South Africa. Ake sizwe ixoxa ngalokhu lokuchayela indizamshina lokunye.
Precious Sibalo okhulele koBulawayo, ezalwe koBulawayo, abazali bami bengabe Plumtree, konyabane duze la koKhumbuko, duze la koMasendi, ngoba zithu inyabane. So le yethu iseduze la koMasendi, isigaba sakoMasendi, yes. So ngimuPrecious ngifunde eMhali lapha neBulawayo. Actually ngiqale koKhumbuko grade 1 ngase ngitransfer koKhumbuko lapha eduze laboNyabane grade 1 wami ngase ngitransfer ngaye eMhali ngase ngisiya eMthabezi high school for i-high school. This is Precious. Yes.
Yeah, ngiyabona ukuthi silolandela unyawo lwami ngoba ngase eMhali ngase ngisiya eMthabezi mission. So
wow, legends are from there.
Yeah, ngiyabona. So, akusikeleke ngokukhula kwakho, wakhula njani? Njalo imuli yakho imenze.
Okay, mina ngazalwa uma waba nami esasemncane, she was 17. Wasesiya eJoburg yasebenza emakhishini, ngasala nogogo nokhulu, so ngikhulisa ugogo nokhulu. Ugogo bengasebenzi, so bengihlala naye lapha ePlumtree. Ukhulu bengu-headmaster eVictoria Falls eChinotimba, ebuya ngama weekends, ngikhule labo mamncane bami. And then I was transferred to eMhali after ukufunda kwamgrade 7 emakhaya lapha koGungulu, ngatransfer eMhali. So ngikhuliswe ugogo nokhulu. Yes, and then ukhula kwami was good. I went to Mthabe as the form 1 to form 4 academically. I was just an average child. My mathematics wasn't great. That's something that we have to come through, yes.
So, Magwekwe?
Yes, Magwekwe, Enyu Magwekwe.
Yeah, Enyu Magwekwe, ilo kichilami, kuma 18, kuna pana kape kulele kona.
Yes.
Yeah. And then my is Plan Shibia Shabu. Ah, yes. So, there was a cool. So, there was Mthabe's mission, Kulangale, what was that?
Mthabe's, I am Form 1 to Form 4. And then also, at one point in my life, Nami, I became a single parent at an early age. So I was not able to proceed with my studies. Ngoba ngaleso sikhathi umama waqala ukugula. So wagula umama, izimali zangabe zingasahlangani, nami ngase senza umntwana at an early age. Yonke into nje yangathi yahlangahlangana. So after that, I was forced to go to South Africa to fend for myself and my daughter. So ngaya ke South Africa ngafika ngasebenza as a waiter lapha in South Africa. Yes.
Mm-hmm. So wa use baba ndisikile ungweta ozwa. Manje wasungena njani kuloko? Simchina phela imchika jika leyo kuthi uyabobamba iplane. Into nje kwangena njani kono?
Sathi sisemhali basihambise trip ye elokuzene airport lapha yana. Yase ebulawayo manje bathi Joshua Mqabuko. Yes, kathe selayitshintsha igama. Saya e-airport, Bulawayo airport. Ah, ngafika laphana ngabona izindiza. Ngathi I want to be a pilot. Basi laphana badlula abantu but angiboni umfazi, ngibona amadoda. So enhlizweni yami ngithi maybe it's not for women. But uteacher mase sifika sikhuluma eklasini, ndiboneni, uyasho ukuthi even women can be pilots. So that's where my dream started lapha ku school trip. Mm-hmm. So ngithi ngiliweta lapho umama waseshona. So ngingathi my dream was buried along with my mom because kwasekumele manje ngibheke abosisi bami abayi-two, me being the eldest and then lo mntanami. So irresponsibility they say too much ukuthi I could not raise money to be a pilot.
Mm-hmm.
So ngathi ay uNkulunkulu ngayenza intando yakhe ngizoyenza ukuweta. Why ngiyiweta? I would get ama customers, don't you want to do modeling? So I did even modeling while I was doing waitering as well because I believe ukuthi yonke into yenzayo you must do it with excellence. People will see ukuthi mawuba saver uba saver ngenhliziyo enjani, une attitude unjani, mentality yakho injani. So to me I made sure ukuthi uma nginabo laphana ngiyaxoxa, bangibuze, what is your plan, Precious? Ngibatshele ukuthi hayi mina kanje, bese sithi thina sinabantu esibaziyo eDubai, kune-website ethile, why don't you apply and go to Dubai? So that's how, from waitering, I went to being a waitress as well in Dubai.
Yeah, so what is your website? Wagcina usungena njani?
Ngahamba ku-OBC website, it's a non-website, nga-apply laphana for waitering in Dubai. Ngayenza ama-interviews wonke virtually at that time. And then I joined, ngahamba nje first time endizeni, ngahamba ngingazi nomuntu ngale, abelungu abana bafika, but okay, siyakuthanda, start a job, but it wasn't a... what I had anticipated. So if you are to deduct his money, it's still nothing to send home, you know.
Yeah,
but overseas, yes. But overseas, you are making money, and you
are doing it.
Yes. Yes. So, I am laphana eDubai ngafika ngasebenza for only 3 months.
Huh. Kubega. Then what's also the other?
Sengisebenze laphana for 3 months njengoba ngisho ukuthi as I do everything in my life, I make sure that I'm a very positive person because I believe in
myself. Ufanele isindebele. Yeah, ufanele isindebele.
Ngiyaxolisa. So ngiyalike mangisebenza, ngiyazitshela ukuthi kumele ngisebenze ngenhliziyo yami yonke. Ngisebenze ukuthi umuntu ongibhekileyo uyakhuthazeka, uyakwazi ukungibuza ukuthi kanti uplani wenzani ngempilo yakho kanjalo. Manje ngithengi laphayana bangitshela bathi Qatar Airways iyahaya. Abangani bami bathi masambe siyo ku-interview yani yase Qatar Airways. Ukuthi sibe yini ima-flight attendant, cabin crew. Ngahamba nabangani bami besiyi-6. Mina bengekho that much qualified ngoba ngangicede i-O level kuphela, ngisayanga nase-university. So ngahamba laphana for interview, bebefuna ugcoke ihile ethile, ugcoke impahla ezithile, bengazi nokuhamba
umana uhamba uyakhubeka.
Yes, hamba ngathi ngiyakhubeka, but among abangani bami laba bayi-6 bathatha mina ngedwa. So I made it to Qatar. After interview leyana umuntu lona wathi igama lakho ngu-Precious, are you sure kanjani? Ngathi yes, igama lami ngu-Precious. Wangithanda lo muntu obethathi interview, wathi you are from Zimbabwe. ah, bamishwana abantu baseZimbabwe kule area. So wangijabulela wasengithatha. So I went eKatar Airways for 5 years. Ngithenze eKatar Airways laphani 5 years ngacabanga ukuthi ngibe ngiraise imali kancane kancane ukuthi ngenzeni ngoba sengisecabin manje. So kumele ngithi make my way ngaphi ekucockpit.
Cockpit, yeah.
So ngenze kanjani ukuthi ngifike laphayana ngoba bheka sengilana bengingacabanga ukuthi ngizoba ku-aviation. Bengizitshela ukuthi sengikhohle ngale ndlela ngizoba yiweta ngibe yini. But uNkulunkulu beneplan.
Yes, yeah, so uqala sibili ungene cockpit wenza njani?
Ngene cockpit for ukufunda or
ngisakufunda. Ukufunda sibili, ukuthi ufunde.
Yes. Ngase ngidecide ke laphayana ukuthi ngi raise ama senti ukuthi ngiyenzeni work towards ama studies ami. And then ngakhuluma nabo lapha eKatar Airways ukuthi ngiyenze njani bayaguide ngoba abantu abaningi sometimes bafuna ukusuka laphayana baye ku-cockpit o basuke ngapha baye ngapha. Bangitshela bathi hamba esikolo okuthiwa i-43 eschool eSouth Africa if uplan ke South Africa. So bangirecommended ukuthi ngiye South Africa esikolo okuthiwa i-43. So five years ngadecide ukuthi okuyisikhathi sokubana nginjani. Ngihambe ngiye 43 ngaleso sikhathi ngiphuma umntanakithi nawami ongilandelayo wangena yena as cabin crew wa-applya naye wawuthola umsebenzi as cabin crew. So kwanginikeza amandla ukuthi mnawami mayeselapha at least sizosizana ngabantwana amafiza abantwana.
Lo ngu-Precious Sibalo odabuka ePlumtree otshayela indizamthina sixoxelaye ekwele South Africa. Siyaqhubekela phambili ngengxoxo le lo-Precious Sibalo kwezinye inhlelo zethu. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 135 million asebehlolwe batholakala bene-COVID-19 kwabhubha abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million emhlabeni wonke jikelele. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma lonkosazana sigathele nyathi xoxa lapha-ke ngokuthi kambe umuntu nxa engendanga kuyabe kuphile kanjani. Sazosithe esintwini sibili kwakujayelekile ukuthi kube labanye abantu bengendanga kube labanye abayendileyo. Manyathi sizakwamukela kuhlelo mama.
Siyabonga mbalaleli bestudio 7 sixoxa lobaba uDube uManyathi. Hey, ukuphila ungayendanga akusonto elula but kunjalo nje akulanto ongayiyenza ngoba sometimes sisuka siziduduze ngakho khona lokhu ukuthi even in the Bible bakhona ababengathathwanga. Sisuka siziduduze ukususuthi uyakhangela le layini nengxenye lapho khona uthola ukuthi bakhona omama sibili abama-1963 abangayendanga. Ayisikuthi i-choice but uyabonga la choice. Usiyadlulwa upha umuntu uyadlulwa ngesindebele siyabe sesikudlulile isikhathi suhlalela kuphele kutheni nxa kuzayenzakala kuzayenzakala xa kungenzakalanga kwenzakalanga yabona but akuso life elula kuba lezinye izikhathi othola ukuthi isipikiri endlini siphezulu kakhulu kufuna amandla endoda ukuthi ishaye lapho kuplastiki khona singene emdulini siya kulokhu umelela abadlula ngendlela cela lizombethelela yabona kulezinye izindawo ezifuna abantu abangobaba ukuthi uncediswe umuntu ongubaba but uyabungalayi ngaleso sikhathi suya kulokhu ucela abahambayo. Kuyaphileka nje khona uNkulunkulu wakwenza kuphela ukuthi kube lula uthole ukuthi uyaphila nje njengabo bonke uyakwanisa ukuziyazela ukuthi kufuze ngibhadale abantwana i-school fees kufuze umntwana adle kufuze ngenze lokhu lalokhu but kulezinye indawo sibili ezinjengemisebenzi yangikhaya efuna abantu abangobaba uyabungalayi so kuzayenza ukuthi ukucela nje okwalokhu ezisitsho abadlula ngendlela ucela ntincwedi kela lincwede lapha lingenzeli but kungekho lula kwabanye abanjengami so kumbe abanye abanye umama nje uthole ukuthi le ndaba leyani yokuthi intshaniso baba ngkhaya ayisiphathi kuhle siyibona ingane iyalulaza ubusufeva vele ukuzihlalela unjalo.
Amajaha abengalikhangeli yini kumbe sithi obaba njengoba sokunjenje
obaba babe bekhona ngaleso sikhathi uthole ukuthi lo baba wena umthandi into le ivele I'm sure iyabe ivele injalo natural ukuthi awusoze uthathwe kumbe into yakhona nje kulo muntu yabe efuna ukuwuthatha wena ungamfuni lo mfuna ukuthi akuthathe yena akakufuni ukuwuthatha iyayibona ihambe isiba ingaqondani mina nje sengakuthatha ukuthi iyabe ivele ingekho into yakhona kuwe okuyukuthi okufaneleyo kasuye lo wena omfunayo njalo njalo up until isikhathi sakho sesidlule futhi singadlula ube ngathi usuqalisa ukuzenzela kakhulu awusaboni isidingo sokuba lo mntu ongubaba ungavele uhlakaniphe kuphela nje uqalisa ukuba lengqondo uqalisa ukuziphandela uqalisa ukuzibona uachieve ezinye izinto empilweni awusamfunda kumbona umntu ongubaba subona ingane uza kuwestela isikhathi uza kubuyisela emuva uzabuya lezakinkinga lizalala lizigqede isikhathi bantu subona ukuthi kumelana lezaningiyedwa kungcono mhlawumbe uthole ukuthi ngumama sengiqalisile ukuzakhela kumbe emadorobheni izindlumbeni lamabhizinisi aphumelela khonapho manje nxa sengicabanga ukuthi kubuye omunye ubaba lapha ongalalani kumbe nomelakho sengicabanga ukuthi uyabuya le nkinga zakhe azonithela phezu kwazo landivele ngile zami sengibona ingane zizaphuza ukusoluveka ziyabe seziningi
ake olamhlanje simalapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke siyaqhubeka ngodokololo Silo Nkosazana sikhathele nyathi okhuluma ngomendo asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo sine sizwe ezokholo lesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyahlangana bathandeka wenkosi ngemva kwephasika lalonyaka kungaba kuhleli njalo ukuthi esiyidobhe kancane njalo indaba yephasika ngobana ilezinto ezingasivuselela umoya zisinike impilo engcono nxa sibe ngqondo lobuchopho bokulandela lokho okuthiwoyo sizabala-ke namhlanje encwadini kaMateyu 28 sibale ivesi lika-11 siye ku-15 kufundeka kanje besahamba bheka abanye kubalindi bafika emzini babikela abapristi abakhulu konke okwenzekileyo sebebuthene benza icebo banika amabutho imali eningi bathi shonini ukuthi abafundi bakhe beze ebusuku bame basilele uma kuzwakala lokho kumbusi siyakuncengana naye thina nina ningakhathazeki 15 aseyithatha imali eze njengokufundiswa kwawo leli zilanda phakathi kwabajuda kuze kube namhla zihlobo zenkosi ezithandekileyo into engithanda ukubana sikhumbuzane ngayo yikukhuluma iqiniso izikhathi zonke ukulimela iqiniso njengoba linjalo ngoba lona vele iqiniso liyamkhulula umuntu nanka lapha amadoda engithemba ukuthi kwangelabomama kuleli xuku kwangamadoda ayengabalindi ababelinde ingcwaba likajesu futhi kubonakale ukuthi ngempela ufile kodwa-ke bathi besahamba-ke labo balindi base befika emzini baqalisa ukukhuluma labantu ikakhulu bekhuluma lezikhulu ezazikhona kuleyo ndawo labapristi ngoba abapristi ngaleso sikhathi babelesandla ekusweni kumbe ekuphathweni kwendaba zokuhlalisana kwabantu bayifika bayibeka indaba yokuvuka kukajesu beyibeka injalo kazange bachiye lutho kwase kusithi-ke indaba nansi abapristi abakhulu labanye babona ukuthi indaba kajesu yayiliqiniso eliqinileyo basebelintshintsha betshela abalindi ukuthi hayi 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 lingakukhulumi lokho ngobana kuzasifaka esimeni esibi lingakhuluma ukuthi babuye bazamtshontsha ebusuku singakayikhatshana nje kathi bona abalindi abanjani okwakuthiwe balindi bona balala kwase kuthiwa babuyile abafundi bakajesu bazatshontsha-ke isidumbu sakhe kwakungelabalindi lapho bakhuluma iqiniso-ke kodwa besitsho ukuthi balala ujesu wavuka wahamba into ekhona nansi base belikhulumile iqiniso abapristi abakhulu lezinye izikhulu zathi hhayi lingaze lakutsho lokho kuzafika endlebeni zabaphathi ukuthi uvukile wuthani babuyile bazamtshontsha ebusuku kuthiwa babanika imali eningi kakhulu lawe nanzelela-ke ungasomlindi lamlindi kodwa ungumuntu uthandelani ukuthengisa iqiniso ngemali bangaki abantu abathengisa imiphefumulo yabo ngokuthanda imali imali imphefumulo yabo isiye esihogweni lina elithengisa imphefumulo yenu ngokuthanda imali aluba ngikhuluma lwakulezi nsuku enza libhasopu ngobana kwelinye ilanga iqiniso lizampunsuka amangalwana waqambayo uthengisa abanye abantu unanzelele ukubana ngenye imini amanga akho aza kufumana kuthiwa lelo lizwi abalikhuluma lokhu elikhona laphakathi kwamajuda kasinanzeleleni ubana iqiniso lethu kasilithengisi ngokukhohlakala asikhulekeni babathixo engcwele sifunze ukubana sikhulume silimele iqiniso izikhathi zonke kungabe lalutho ozasisusa eqinisweni ngoba iqiniso liyakhulula ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga kakhulu untungamili Nkomo okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
lingali chona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Wobe namhlanje sixoxa lomculi odabuka kobulawayo kodwa uphila kwelengilandi namhla kuhlelo silo Joy Rukanza Kanza uJoy usanukhipha ingoma entsha engaphansi kwesihloko esithi Roses nguye njalo okhiphe ingoma ngomnyaka odlule engaphansi kwesihloko esithi New Day Lucky Dex wakwele South Africa silukandaba asizweni ingoma eka Joy Lucky
No, don't please, don't wear this. Blueberry, baby, you can bring me up. Don't kiss this, baby, I will let you up. I'm a moving target, I know you miss me. So mad at my tricks, I'm killing these days. All pillows in my room, that's why.
Ingomeka Joy Lucky Dex uthi New Days ulukandaba. Joy, ngiyakwamukela kuhlelo sisiwami njani?
Ngiyaphila, njani?
Hayi ngiyaphila ngiyaphila silabalaleli abafisa ukwazi ukuthi kanti lo ntombazana ocula ngathi hayi bathi ngesingisi she the voice of an angel ngibani baya ngizwe ibizo lakhe uJoy bengicela ubatshele okuneni ukuthi kahle kahle ngibani uJoy lo
oh ngiyabonga kakhulu ibizo lami uJoy Rukanza Kanza abantu bangazi njengoJoy ngazalelwa kobulawayo and ngafunda esikole kobulawayo
umculo waqala nini
ngaqale eprimary one of my aunts one is actually assembly and then uAunt wami wahamba watshela umama ukuthi umntwana uyakwazi ukuhlabela and ngase ngiqede i-high school ngase ngiqalisa I was having a professional when I recorded something in terms of 7 metal DJ Skyver you got a lot of people like professionally
you got to also 7 the band of a name about what they are named about what they are Skyver Daniel when they South Africa who fit it out has to have a lot of people who are 7 the band of a job
7 the band of a job Skyver who's 7 TDX Rakim who buy a zoo team you just say to me before you go you use a whole radio we know when they are
Wazi bona njani usebenza lo muntu ofana lo Kidex?
Ngaba mazi as a keeping ngoma yakho cha ngkarakara wa release i album cha Thanks the King. So I started supporting it fully. Kule ngoma yakhe ngithanda kakhulu cha umntana ngonto. Ngayihlabela kulelanga and then friends went crazy. Bayishare WhatsApp, bayishare ku Instagram and then why bomb Kidex. So I think what a shout. Everyone said thank you for covering my song. And then we just kept in touch from then. Ngase decided to let me just put out ingoma zami. I reached out to him. Wathi hi I'll be more than happy. I will support her all along. And that's just how it came about.
See, give her in one for your joy. For Salamazwa, hopefully enough.
Okay. In Gomazami, Zolagala Wuma streaming platforms. Kona wu YouTube.
Hai, Zuluganda was tando kubonga. Ujoy, Rukanza Kanza ngongungena kushelo. Ajoy, bengkalu tisivale ushelo ushabele la bala leli. Mina ogwami, sengcha pants Zuluganda ba. Wati, nilichelo, Joy.
Alright. In that family, roses. It goes like, The sun has gone down, a winter during summer, and the roses wilt away. I promise I did water them, and the roses are flowers. I did water them, and the roses
flowers are flowering, and the roses, the roses, the roses, the roses, I break my heart, do do. Please, 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 and share and like, comment, subscribe to my YouTube channel as well.
So, Mike Wobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo sokulabantwana besikolo labanye abedlula amakhulu amabili namathumi amathathu asebehlolwe batholakala elo COVID-19 eSacred Heart High School. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wolivalisayo nguthi